kuungana kwatinge taketa kudai kuri kuchama kuda kupangana mazana uye zvinekoneka kuti todii patiri kuti kupasara makore manomwe kuti tisvike panonzi HIV and AIDS harishave dambudziko pasi rese asi izvozvo zvikasvikika sei pabwe pacho Zimbabwe senyika nokuti tiri kutarisa kakuti izvozvo kunyange nhau dzebhajeti dzakaturwa last week dzichitarisa mugore ra2024 hatisi kukwanisa kusvika kuAbuja declaration
asi kamufundisi vebazi rezveutano nebazi rezvemari tanzwa vachitaura kuti vari kuisa rutsigiro rukuru muzvirongwa zverwisana nedenda iroriri
15% of the national budget dai yaiswa kupi kuutano izvozvo zvaramba izvozvo gore negore togara takazvichemera asi hazvisviki saka chikamu ichocho chinenge chatoitwa chinenge chaunzwa kuministri yeutano pamwe pacho kurongori idonhwe radzikabadzi zvisingapedzi kuti zvibatsiridze pane zvinofanira kuita saka idambudziko rinoitika iroro zvakanyanyisa tiiri chimwe chinonyanya kuti gozhera ndichocho kushayikwa kwemishonga munzvimbo dzedu dzatinoenda kunobatsirwa
tombonzwawo vemamwe masangano nevamwe varwere vachiti mishonga iriko kuzvipatara pachena iri kuwanika zvakadini munyika
tobva tati mwana atsva dumbu mai vatsva musana hongu pamwe pacho vanoda kutibatsira vana chiremba vane vakoti varipo asi zvokutibatsira nazvo zvakaita semishonga yacho hapana saka ipapo ari kuzongoramba achitsva panenge pachidzwa mikono muviri tisu huswa hunoramba huchitsokodzerwa kuti tisu tiri kurwarirwa tisu takagosherwa ngaditori semunhu akaita kunge ini ari kunwa mishonga yemaarv yandiri kutenda kuti pari nhati chikamu chikurusa chiri kubva kunze kwenyika chiri kubva kumadhona ndo ari kutibatsira uku ndo kunonzi kurererwa vana nababa vepanext door
tichitarisawo iwo musangano weikasa uri kuitwa uyu zvamunenge muchitarisira imi kuti mubudewo nazvo zvinozobatsira mumusangano uyu ndezvipi
musangano wemhando yakadai uchiitirwa uyezve muno muafrica tinotarisawo kuti panobuda zvisungo zvakawanda nokuti tiri vanhu vasangana tiri vanhu vari kubva vane from different background uyezve vamwe vacho vanenge vane zvinyunyuto vamwe vanenge vane zvikumbiro saka pamusangano yakadai ndo patinenge tichipangana mazano pamwe pacho tichidzidza kuti vamwe vakazviita sei.